Munyori msangano iri, Dr. Norman Matara, vaudza Studio 7 kuti ruzhinji rwevanhu munyika runa kuongororwa kuti rune chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete. Panguva iyo nyika yakavharwa kwemazuva makumi maviri nerimwe akatarwa nemutungamiriri wenyika, zvichaita kuti hurumende itemeseke musoro kuti nyika yoramba yakavharwa here kana kuti kwete. Pachapera nguva yakatarwa nemutungamiriri wenyika mumazuva mashanu ari kutevera. Pari zvino, bazi rezveutano rinoti raongorora vanhu 565 kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Imo munyika muine vanhu vanodarika mamirioni 16. Nekuda kweizvi, vaMatara vati zvinonetsa kuti hurumende itore danho rine udzamu isina humbo hwakati tsvikiti hwekuti zvinhu zvakamira sei munyika pamusoro pechirwere ichi.
Kuti tizive kuti lockdown iri kuwedzerwe kana kuti iregere, asi zvinhu zvatinoshandisa yatoti guesswork kana kuti zvekungofungidzira kuti toita zvakadini. Zvinhu zvinonzi mascientists vatinoti maepidemiologists vanogara pasi vopredicta kuona kuti zvaitika palockdown izvi yatinoti curve pamberapo mwedzi unotevera kana maweeks anotevera macases atingafungidzire kunge achange achiwanikwa anenge akawanda zvakadini. Tikaona macases achinge akawandisa zvinenge zvichikurudzirwa kuti lockdown iwedzere. Tikaona macases adzikira zvinenge zvichikurudzirwa kunzi lockdown inenge isisina hayo basa.
Vaimbove gurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera vanoti uwandu hwevanhu vaongororwa kusvika pari zvino unoratidza kuti kuvharwa kwakaitwa nyika hakuna chakwabatsira.
Tingadai takatosavhia nyika yese zvino takutoziva kuti chirwere chedu chakawandira kumbare kana kuti kuhange kana kuti kuburwayo kana kuti kunzvimbo yakati, tichitoziva mahotspots edu kuti uku ndokwakawandira chirwere. Nyaya yekutesta inotibetsera kuti tikwanise kuisolata vanhu vane utachiona, nokuti vakawanda vanhu vanogona kunge vane utachiona vari kungombeya havo vachingofamba mumisha medu umu ivo vasingarwari, asi vanhu vavanosiya vapa utachiona vanogona kuzorwarisa. Vanogona kunge vari vanhu vane zvimwe zvirwere zvavagara vanazvo. Toshayikirwa noupenyu nemhaka yekuti hatisi kutesta. Saka kurudziro yedu ndeyekuti hurumende ngaiteste zvikuru, ndokuti lockdown yedu inzi yashanda. Nyange vakaextenda lockdown tisiri kutesta hazvina zvazvinobetsera, tiri kuwesta nguva neupenyu hwevanhu.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Khumalo vakurudzirawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vambomira kufamba-famba kwavari kuita.
Tinogona kunge senyika tiri kupanana nhema kuti vanhu vane chirwere havasati vapfuura 20 nyambisirwa nenyaya yekusatestwa pamwe chirwere chatopararira kudarika ipapo. Zvakarewo tinokurudzira kuti masenior government officials edu kusanganisira nemutungamiri wenyika ngavagare kudzimba kusara kwevavo vari kuita basa.
Asi vaMnangagwa vanoti vari pakati peurongwa hwokutenderera nenyika yose vachiona mamiriro akaita zvinhu pamusoro pechirwere cheCovid-19 ichi, uye kuona kuti veruzhinji vari kutevedzera here kuridziro yavo yekuti veruzhinji vagare kudzimba senzira yekuderedzera kupararira kwechirwere ichi. VaMnangagwa vakazivisa kuti vachazoongorora pakupera kwemazuva makumi maviri nerimwe avakatara kuti veruzhinji vange vari kudzimba senzira yekuderedza mikana yekupararira kwechirwere ichi, kuti zvinokodzera here kuti veruzhinji varambe vari mudzimba kana kuti kwete. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaObedaya Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo, asi munyori mubazi ravo Dr. Agnes Mahomva vaburitsa mashoko ekuti komiti yakaumbwa nemutungamiriri wenyika kuti itungamire nyaya dzekurwisa chirwere checoronavhairasi yeInterministerial Task Force on COVID-19 inotungamirirwa nemumwe wavatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadi yakabvumirana kuti patorwe matanho akasimba ekuti vanhu vazhinji munyika vaongororwe kuti havana chirwere checovid-19 here. Gwaro raburitswa Dr. Mahomva iri rinoti vanhu vese vanga vachienda kumabasa panguva iyo nyika yanga yakavharwa, kunyanya vashandi vehurumende, vachaongororwa kuti havana kutapukirwa nechirwere ichi here. Dr. Mahomva vati munhu wese anofungidzirwa kuti ane chirwere ichi anosungirwa kuongororwa, uye vose vari kupinda munyika vachibva kunyika dzine chirwere ichi pamwe nevane zvirwere zvedziwa vanofanira kuongororwa zvakare. Dr. Mahomva vatiwo vanhu vakwegura vane makore makumi matanhatu zvichikwira vari muzvipatara. Vane zvirwere zvakaita seasma, shuga, BP nezvirwere zvemwoyo vanofanirawo kuongororwa zvakare. Vati zvose izvi zvichaitwa kuitira kuti hurumende inyatsoziva kuti nyika yakamira papi chaizvo pachirwere cheCOVID-19. Pari zvino chirwere cheCOVID-19 icho chakatangira kuChina chinonzi nehurumende chauraya vanhu vatatu munyika uye kubata vanhu gumi nevasere, ukuwo pasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni maviri vabatwa neCOVID-19 uye vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe vafa nechirwere ichi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.